WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pakati pekufamba tichakarudzi giro ticharudzi shuu vanoridzi motokari, mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine matie gasi vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachirumisa vanhu vakatora matii emarura ekwavaza 15.
Mapurisa mugweru nezuro akasunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya.
Zuva ranhasi izuva rokusuwisa, izuva rinotsamwisa. Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Varayiridzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka.
Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi, asi varayiridzi vachiti havana mari yekuendesa kubasa. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mugweru akasunga nezuro vanhu vazhinji mushure mokuvhiringa kutsvaka rutsigiro kwavaita nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwikwidza kuva mumiriri webato iri muparamende, vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vebato ravo vakanga vachityaira motikari dzavo vachitsvaga rutsigiro apo mapurisa akavavhiringa ndokutora makii emotikari 15 pamwe nekusunga vatyairi 15 vakanovharirwa kukamba yeGweru Central, vamwe vakavharirwa kukamba yeMkoba 1. Tabata vachibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Muzuva rane zuro tanga tichitenderera musha wemukomba tiine dzimotikari tichiti ainonziwe pachirungurudiso tichitsvaka rutsigiro sezvo tiri panguva yekutsvaka rutsigiro takanangana nemaby election ariko musha wa26 March. Tatenderera musha wese wemukomba tine dzimotikari dzingaisvika kuma70. Tiri pakati pokufamba tichitsvaka rutsigiro tichitarudiso vanhu vari dzimotikari, mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine matie gasi vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachirumisa vanhu vakatora matii emarori ekwavaza 15 vakasunga madhiraivha emarori iwayo 15. Chinorinetsa mukoma Tanonoka Wande ndechekuti zvano painenge ichitsvaka rutsigiro masvondo matatu adarikawo vaida kunge vachimiririra bato ravo rezano iri rapera iri vaitsvaka rutsigiro vachiita marodhi shoo vachiimba vachiburuka vachitamba vachidini. Hatina kumboona mapurisa achivavhiringidza kuita zvose izvozvo. Ndazobvunza Dispo kuti kotaneta chii, Dispo anondiudza kuti unlawful gathering. Ndikavabvunza kuti what is the definition of unlawful gathering? Unlawful gathering zvinomboreveiko? Zvinoreve here kuti vanhu vari mudzimotikari vari kufamba havari mudzimotikari dzavo vachitengesa bhiza ravo vari mudzimotikari dzavo is unlawful gathering pakudii? Saka munhu wese kana vanhu vakafamba vari mudzimotikari vari mumarori vachibva kumabasa kwavo zvaakunzi here unlawful gathering? So izvizvi zvinonetsa kuti vanhu dzakati dzinda kuparamenda zviri pamutemo nhasi unoyi taakuta karutsigiro wakuvhunduka chinoita kuti vatikoi vatidziisa kukambena chii iringo yotoka mavhosi danga rihari yatanga takaita nezuro tisina kuzisemapurisa taita ayo hazvinonzikwa vanhu vari mudzimotikari vanofamba nedzimotikari hazigoni kuvati rodhisho iya rinofukadzai
saka vakasvukwa ava varipi vabudiswa here kana kuti vachakavharirwa
havana kubudisa vakavharirwa pamukobho wepolice station vavakavharirwa kugwe central ini vada kundiitora pamba pangu pandandasvika mayutsa kanguvato ako moda kuenda vaonarebhuru vedu kupi tiotisongoripachirongoti kukambena saka harigoni kukambena tisina mp wedu saka kutaura kudai seo vakafungwa nezuro vakavharirwa pamukobho wepolice station vavakavharirwa pagwe central mukomati wenyika hwande handivoni tingati sarudzo dzee dzakajeka munyika kana vamwe mapato achibvisa kukambena kana mutemo uchishandisa achinzi uyu mutemo ndokwamainini uyu ndokwamaiguru hazvisambi zvakanaka
saka moita sei nenyaya iyi vachibaya
tazivisa gweta redu vanozvarijina ruchida vanyika ndoo vaakufambira nyaya dzacho asi isu mukomati wenyika hwande hatizomisiwo kutaka ruchigiro nezvanhu hatishandise mapurisa mapurisa vana mirango hana mhosva vanhu vanga vatumwawo kungoindai munomisa vanhu vari kuzvikambenera mhuri yavo nokuda kwekuzvo takumasita taikambena mhuri yavo pasina mhuri zhonga zvingori pisisu vavari muzimotikari so mapurisa vangotumwa kuti ingoindai ivo mapurisa vanoziva mutema zvati zvatotumwa izvi vanhu havana mhosva yani yavapara nokuti haungativo anorofugadzari mhuri ari mumotikari saka vanhu vese vafamba nedzimotikari muno munyika vanofanira kusungwaro kuti vanhu vasevando vari mumotikari mapurisa acho angari mumotikari vakakatsikirira zembeya saka vangaitorofukirira zvakare anorofuka zvarini
asi hapana akakuvadzwa
panovasunga hapanga sakakuvadzwa nokuti taona mapurisa manewo vanongotovevhazirazi vachirova nezvibhoma paunorwa nembhoma yemapurisa vanondokuvara saka tisaona gweta redu nhasi rainda kumaseis epamukobho wani rainda kumaseis vekugwe central vokipawo kuti zviza vanhu vakuvara ndeyapi asi vakonda vanosaikwe nokuti vanhu vanga vachiedza nemvuma dzemapurisa
avo vange vari murongi wemisangano mubato recitizens coalition for change vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru nestudio 7 tatadza kubata mutauriri wezanu pf nemutauriri wemapurisa mudunhu remidlands assistant inspector Emmanuel Mahoko sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadavirwi zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi muvhuro asi mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuenda kuzvikoro zvadzo nekuti havana mari yekushandisa kuenda kubasa mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti varayiridzi vakabvumirana kuti havasi kuzoenda kuzvikoro zvavo sezvo vasina mari Dr. Joe vati hurumende yakatambisa nguva zhinji ichirega kuita hurukuro nevarayiridzi asi zvino varayiridzi havachasviduruki kusvika zvinonetsa varayiridzi zvagadziriswa
zuva ranhasi izuva rokusuwisa izuva rinotsamwisa zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa varayiridzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka asi pane zvinhu zvishanu zvapa kuti zvikoro zvivhure zvakavharwa
zvishanu izvi ndezvipi Dr. Joe
chokutanga ndechokuti kuti zvikoro zvivhure mune zvakanaka varayiridzi vanofanira kunge vane mari yokuti vakwanise kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa muzimbabwe mese vachitravhela vachibva kumisha yavo chechipiri vabereki zvinoingurudza kuna varayiridzi vanofanira kunge vakwanisa kubhadharira vana vavo school fees zvokuti vanavo vachienda kuchikoro kunodzidza chechitatu panofanira kunge pane nhaurirano dzamandorokwati pakati pavarayiridzi nehurumende asi zvatinongoziva kuti hurumende yanga ichiita chamuhwande muhwande navarayiridzi ichiramba kuti itaure anena warairidzi zvinonzi pachirungu evasive and elusive attempt nehurumende chimwe chechina ndochokuti iyo varairidzi vanofarange vachinzwawo manyukunyuku okuti vaende kunodzidzisa kuchikoro maiso kwazo nyemba kutsvadzarungwa chinonzi pachirungu intrinsic motivation tichitaura vanyori vamwe kana magugudira anonzi ana Maslow chekupedzisira hurumende inofanira kunge ichikoshesawo health and safety dzavarairidzi vana vechikoro neancillary staff zvatinoona ndezvekuti murairidzi uri panguva yakaoma yaSimon Chimbedu munhu akatambira 19,000 muzvikoro mari dziri kudiwa dzakaapprovewa nehurumende mumaboarding school dzaakusvika ma190,000 saka hationi zvichibhalansa tinoona zvakakurira kumusoro setsvimbo zvichipa kuti murayiridzi upenyu hwake huome zvikuru nhamo ichitamba hwishu achinunga svose nomuromo
saka Dr. Joe varayiridzi vanotii nenyaya iyi
varayiridzi vese muZimbabwe vakabvuma kuti vanhu varombo vasina mari yokukwanisa kuenda kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vasiya vavo kumba nguva zhinji varayiridzi vakazama kutaura nehurumende kuti ionewo kuti yagadzirisa maringe nemari dziri kutambirwa navarayiridzi zvikuru sei kuti mari yavo idzokere kuUS 540 yavaitambira October 2018 isati yasvika pamwe chete nokuwanawo maallowances ana ECD bloated class allowance composite class allowance class teacher allowance neimwewo allowance yokudzidzisa A level kana kuva HOD nokuti maallowance yewo mamwe ava $10 ya HOD nokudzidzisa A level yatinoziva kuti $10 hapana zvainoita iRTGS chimwe chikuru chekuti varayiridzi vakanguri vataura nehurumende kuti vana vatatu vemurayiridzi vasabhadharawo mafees muchikoro chehurumende kana chikoro chinobhadhara varayiridzi nehurumende zvese izvi hazvisati zvaitika saka varayiridzi vakaomerwa noupenyu savabereki sevanhu vane mhuri vana vavo vasingakwanisi kuti vaende kuzvikoro hazvikwanisi kuti vasapote system inopa kuti vanodzidzisa vana vavo vangu kuti vazotonga vana vavo vasingakwanisi kuenda kuchikoro nemhaka yeurombo hwana baba nanamai vavo saka nhasi uno varayiridzi havakwanisi kuenda kuchikoro vakagara vakadekara kudzimba dzavo vakamirira hurumende kuti gadzise zvichemo zvavo maringe nemari dzavanotambira namaallowances tasvitsana kwamvura yacheka makumbo zvaramba ng'anga murako achida tomirira hurumende kuti ikwanise kupa varayiridzi mari dzokuti vaende kuzvikoro asi kana isati yapa mari dzokuti varayiridzi vacapacitated vaende kuzvikoro varayiridzi vambomira kuti vaende kuzvikoro nokuti havatorina mari yacho yokuenda zvikoro kunyange vakada kuti vaende kuzvikoro ikoko
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 tatadzawo kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vatoro sangano rezimbabwe election support network zesni rinoti sangano rinoona nezvesarudzo rezimbabwe electoral commission harisi kuita basa raro nomazvo sachigaro vezesni vaandrew makoni vaudza studio 7 kuti kana vanhu vashoma vakavhota sarudzo hadzizoratidzi zvinodiwa nevanhu vachiti zec inofanirwa kushanda nesimba kuti inyorese vanhu vazhinji vamakoni vati zec haina kushambadzira kuvanhu ruzivo rwekunyoresa uye haina kugadzirira zvokuita kana chimwe chinhu chikasafamba zvakanaka sezvakaitika zvondorapera apo umwe muchina wavo wakafa izvo zvakakonzera kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba dzavo vasina kunyoresa kuvhota
chirongwa chokunyoresa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo hachina kutanga zvakanaka kana tichiyeuka chirongwa ichi chaifanwa ngechakaitwa muna December wegore rapfuura we Zeki akachimisa yakatida kuti itange yaona kuti vanhu vanenge vakwanisa kuona here kuwana here ma ID cards kureva kuti vanga vakuda kupa mukana uyu kuna Registrar General kuti atangewo kuita basa rokupa vanhu zvitupa zvinozova zvinovabatsira kuti vakwanise kuvhota saka tiri kuona kuti nguva yakapiwa Registrar General yakapfuura pasina zvaitwa Zeki yakazotanga chirongwa chayo mazopfuura vazhinji vanofanira kunge vachiregistra kuvhota vasina zvitupa zvokuti vakwanise kunonyoresa nazvo tikunzwa izvo kuti Registrar General ari kutaura kuti vachabatana pamwe chete neZeki muna April panoitwa chirongwa chechipiri chokunyoresa ndonguva yavachabatana neZeki kuti vakwanise kupawo zvitupa pamwepo Zeki chipawo ichinyoresawo vanoda kuvhota musarudzo
munoti pamusoro pemashandiro ari kuitwa neZimbabwe Electoral Commission
tokuona kwedu zviri kuratidza kuti panguva ino Zeki haina kunyatsorongeka nokuti hapana zvatiri kuona zviri kuitika vanhu vari kuya kunonyoresa vashomanene chaizvo mune imwewo nyaya tanzwa zvakare kuti pane imwe registration center nepamusana pokuti tiri kunzi michina yacho yanga yakafa tino zvakadaro izvo zvinenge zvichitarisirwa kuti michina iyi inge usiri mumwe chete chete asi kuti pange panzvimbo pane muchina unokwanisa kuya nechimbi chimbi kuti ureplace uyo unenge wafa saka tinoona sokunge pachirongwa ichi tichiri kusangana nematambudziko Zeki haina kunyatsochiongorora kuti vangachifambisa sei uyezve haona kunyanya kufunga nezvematambudziko anogona kusanganuka nawo akaita sekuti kunogona kunge kusina magetsi uyezve kunogona kunge mishina yacho isingashande nemazvo saka tinongokurudzira kuti Zeki ipaongorore ipapo inge yakagadzirira mazuva ari kutevera tichiri kungotanga saka pane nguva yakakura yokuti Zeki igadzirire zvakasimba kuitira kuti matambudziko atotanga kuona iwavo akwanise kunge achigadzirika
vamakoni zvimwe zvamuri kuona zvamunoda kuti zvigadziriswe nekukurumidza ndezvipi
chatiri kuona ndechekuti hapana kuitwa kushambadzira kwakakwana ndingati voter education yekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chakadai chokuti vanhu vanyorese kuvhota izvi zvingadai zvakaitika kubva muna December kusvika panguva ino vanofamba vachifamba mumacommunities vachikurudzira kuti pane chirongwa chichauya ende tinotarisira kuti avo vasina kukwanisa kunge vanyoresa kuvhota kumashure vakwanise kunyoresa kuti vavhote zvino hatina kuona veZeki vachifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiita kuti chirongwa ichi chizivikanwe zvinozova zvakonzera kuti pachatanga chirongwa ichi vanhu vashoma-shoma chaizvo vati vaenda kunonyoresa kuvhota tinonzwa isu kuti kumatebeleland kuBulawayo pane dzimwe nzvimbo kanguya vanhu vashoma-shoma chaizvo ndewo pane dzimwe nzvimbo hapana kutombouya kana nemunhu akanyoresa kuti avhote zvinova zvinoratidza kuti chirongwa hachina kunge chatanga zvakanaka saka Zeki inofanira kuti inyatsosimba chaizvo inyatsoita kuti chirongwa chishambadzwe chaizvo kana isingagone kuzviita yoga ngaibatsiriranewo nemamwe masangano akazvimirira kuti pave nemaprograms pamaradio pave nemaprograms pamatv uyezve pave nevanofamba munzvimbo dzakasiyana-siyana maroad shows vachikurudzira vanhu kuti vabude vakwanise kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota izvi chete ndo zvinoita kuti chirongwa chiri kuzouya chedelimitation commission ichi chokugadzirisa maboundary emaconstituency chifambe zvakanaka kana vanhu vakwanisawo kunyoresa kuti vakwanise kuvhota
avo vange vari sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare nestudio 7 T
tichienda pamepo, vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzek, vaJasper Mangwana, vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mubarora rakabudisa nezuro sangano reZimbabwe Peace Project rinoti bato riri kutonga reZANU PF riri kumanikidza vagari vekumaruwa kupinda mumisangano yaro. Baro reZimbabwe Peace Project iri rinotiwo ZANU PF ndiyo iri kukonzera mhirizhonga munzvimbo zhinji munyika. Newsday rinoti vakuru vezvikoro kana kuti school heads vakazivisa nezuro kuti vachatadzawo kuenda kubasa sezviri kuitwa nevarairidzi vachiti havana mari. Izvi zvinotarisirwa kuzivinga temu yekutanga yezvikoro. MuNewsday makare, kanzuru yeguta reBulawayo inoyambira vagari veguta iri kuti ichadzima mvura padzimba dzavagari vasiri kubhadhara mutero wemvura kukanzuru. Kanzuru iyi inoti vagari veBulawayo vane chikwereti chinoita mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu emadhora emunyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi pastudio 7 apo ndinoitwa Save Msaigwa, taura ndiri kuno Johannesburg, South Africa. Ndoda kutanga kubatania yakaanonzwa navachiwenga kuti kwai zvikoro zvinofungwa musi wa 7 uku kungova kungotaurawo zvako. Kufungwa kwezvikoro ndokunge vadzidzisi vachienda kubasa, apo vari kureva kuti vachaenda vongonovhura musungo wezvikoro here musina vadzidzisi? Saka vana vanenge vachienda kupi kunodii? Tambisa nguva yedu savabereki tichikwera tichinetsa vana kuvatumira kuenda kuchikoro kusina vadzidzisi. Saka vanenge vachiita kuchikoro kwacho kunodii? Vechidiki, chisvinurai. Nguva yekuti muchisvinura musimuke, mutore action. Mukaona mukasatora nyika 2023 kubva kunharadada dziripo dzeZANU PF, hamuchasi makaitorazve. Zvose zviri kutaurwa zvekunzi zvikoro zviri kuvhurwa musi wa 7 ndezvekugotsikwa tsuro, ndezvekurumana kwemukadzi. Nyika ichanaka 2023 panopinda mukomana anonzi Nelson Chamisa.
Makadiko kustudio 7, makadi maZimbabwe. Ini ndiri kuno kuchikomba Central kunotungamirirwa nava Felix Mona. Ndine mubvunzo kuna vamona kuti ko zvamuri kungosimbirira kubhora, ko marodzi ayo matitifambe sei? Marodzi emuchikomba Central, chikomba East, chikomba akafa zvekufa. Tiri kurarama nenyasha dzamwari kuti mota nemabhazi zviri kufamba kushingirira, asi ayewa vamona vamona. Takakupai matemu mangani asi rodhi nanhasi hamusi kugadzirisa, muri kungosimbirira zvebhora bedzi. Tigadzisireiwo marodzi, tigadzirisireiwo marodzi vamona.
Makadiko hama neshamwari, ndinoitwa mukoma Steven. Ndinongokumbira kuti hama neshamwari vatsigiri vose veCitizens, Citizens Coalition for Change, ngatinamatirirei mutungamiriri wedu Nelson Chamisa kuti vose vanomurwisa havashayiwe simba rekumuparadza nekuda kwezita raIshe Jesu. Ende chimwe chinhu, 1 hande tinoregista kuvhota, 2 tozoenda kunoregista tozoenda kunovhota kwacho, 3 tochengetedza vhoti yedu. Tozati mukomana kana apinda namo nematambudziko zvinotiza, regai kuteerera zvinoitwa nevanhu vane uzira veZANU PF vane 42 years vasingadi kubva, vatingoda kungozvana nhasi, vango after money, vango after iwo nemhuri dzavo chete. Saka vedu wee, register to vote. Every youth, go and register to vote.
Ya, iko zvinezvi, aregai tikuudzei maZANU PF vakuru vakuru vemazanupf asi zvinhu zvandoda kukudza izvi munotozviziva vemu asi kuti zvinongovawo shungu zvinoshupa kuti murege kukuita shungu itai weshungu muchitaura saizvezvo iko zvinezvi nemadzidziro aita mwana wezimbabwe bekause mwana wezimbabwe ari 50 years and below iko zvinezvi adzidza zvinoreva kuti wakuziva havatasiri vanhu vaiva vekukwenenzverwa zvokusvika pakuudzwa kuti nyika inofane zvakati nyika inofane zvakati nokuti vaiudzwa izvezvo vavanhu vakanga vasina zvavanoziva vakanga vakamirira inonzi spoon feeding church vaika zvinovaonesa because iwe uchitaura vanenge vatova mberi kwako paunotaura zvaunenge uchitaura tinoita tova mberi kwako tichitoziva pakafira nyika nepainofanira kumukira nezvinoda kuitwa zvokuti masambisheni vanachamisa aizvo hazvishandi tinotoziva kuti mari yakabiwa gore rakati ikadyiwana nanhingi vana nhingi vari kutorya uyezve vanhu vari kudya mari yakati pagore vanhu havachavaraidziki vice president vedu vachauyi vachiwenga nyaya dzemasambisheni chisiyana yenanzetsi mava kungozvitaurawo zvenyu chinotovapo itaitai zvamunoitai zvokutora vana mhonzora nevamwe muchivashandisa chete ndozvanotoona zvamunotokwanisa
mamuka siku pa studio 7 mamuka siku anhu wese
ya inyaya yekuti mitsavo gavhumendi yedu inoziva kuti tiri kutambudzika nyika munomira zvakanaka but makwidziro ari kuita mafees hamiti vari kuzoona sei apa pavana nenge vakagara kumba apa papatoendiri mulockdown mafees obva akwidzwa temu inenge ichidzidzwa vana inenge idikidiki ende vari kukwidza mafees isingaite handizi kutiwo chii havari kuzviongororawo here kana vari kungozvitiwo semaona anoitawo mari tomaona anoita munhu wese kuti tu muno tinorama neagriculture amenokuti vari kuzvifambisa sei mvura ikanaya kunzi mvura yanaya kaiyazvo isati anaya mvura kulila zinenge unenge muchiitenga ma$30 ikangonaya chete izvoroanga yamu70 to yuriya yangwaiazira ma100 makatisanona farmin city ominium zfc mapurise ase anga asikatomboite amitovatadza nekukondra saka da kuziva kuti agrikura chacho inga kuresei kana vachidzosa fedazi zvakadai esibaga izvova chavanhu chatongochukuka chiri munda noti vanhu vakunde kana kutenga mafedilize acho saka menoti gavhumendi yedu iri kuzvionawo here kana kuti ndo vari kuita mabhizinesi acho asiuna zvekufamba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumutambo wekupedzisira kuAfrica Cup of Nations nezuro Senegal yakatora mukombe uyu kwokutanga mushure mekukunda Egypt nezvibodzwa 4-2 pamapenalty zvikwata zviviri izvi zvakatamba kwemaminitsi 120 asi hapana akakwanisa kugohwesa izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty mutambi weSenegal Sadio Mane uyo anotambira chikwata cheLiverpool akagohwesa chibodzwa chakaita kuti Senegal isimudze mukombe weAfrica Cup of Nations
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mapurisa mukweru nezuro akasunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi asi varayiridzi vachiti havana mari yokuendesa kumabasa. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.